tangwe jero papungwe mungati waya tungwiri vari hurungwe vakuru vamadrugs rikavasungwe super talented ngomadzi tengwe hanzi unonyanya gona rikauvengwe ndini mambo emayutsi rikavatongwe kanonyanya naka rikakafangwe vachina ichimbi vakunditi igwe igwe vane skiri rikavapikwe andateka kiti rikarigogwe zvine mulongo wazvo rikazvirongwe ndakagarwa rikandishongwe ndirikuti dangwe haritangwe dangwe haritangwe mwana wako angatonyengwe gosti dangwe haritangwe dangwe haritangwe dingende uyu marirangwe ndati dangwe haritangwe dangwe haritangwe mwana wako angatonyengwe ndati dangwe haritangwe ende uyu marirangwe kune vanotaura tosh apa vachinowa fish havana kopo vanorova mahwish vakamira statement semvura iri mudish vazama mishmush sekundi kandambush ndava manyisa sporo vakasiya mapush mihabada dandem ndinenge pita tosh vari kuti vakabaka vachirova karosh vakomana vanotsara vakomana vekoshe muka vana kana keshi hapana vave kunowa fish mukambo haungaite hwishi ndosiya ndavatambisa fishi fishi izo tovabhemesa karosh mukambo bhati kubvura tidatosh chigunduru chekutora keshi ndavarova geri maidai haritangwe dangwe haritangwe mwana wako angatonyengwe gosti dangwe haritangwe dangwe haritangwe dingende uyu marirangwe ndati dangwe haritangwe dangwe haritangwe mwana wako angatonyengwe ndati dangwe haritangwe PM ndichauya kugomba ndamborova DM onpa benzi yangi BM zvakaitwa nevamwanchamboita shemu muye kugomba ndichivasora chemu maprot okuwanza maprot hapana vanogona pati yativa kwati ege ndichitoda maneru nemaskati tichando vakatenwa ati mukamba uno trina garati musataure mapusi prati vapana manditsarira chanti misa mukambo itikanti mungatomisa enyu mablambi manzwa here imi mapambi mukambo inini ndakabaka zvirambi saka mawambi murambi igosti mazombi mukombi vaudze mavheji mchembi chigundoro ichi chapanepi chakarova tumakepi vomadze chibuda sevatepi ziya mafanzi ari hepi ndava shambula negepi dangwe haritangwe dangwe haritangwe mwana wako angatonyengwe gosti dangwe haritangwe dangwe haritangwe dingende uyu marirangwe ndati dangwe haritangwe dangwe haritangwe mwana wako angatonyengwe ndati dangwe haritangwe dingende uyu marirangwe kwene fachakete andisombo takwende mtsepete usandibate dziwa nenzete kambo inini msandirete maikora ndisinyete vana vari kunuwa nzete ndiperi dzimu ndipete ini ndirekete wani katete kanopedza butsu yako msade kuiyetsa kwavasika nokuchecheutsa mukuru vangu ndakuutsa mungatovata mugudza akwete kuvata munzira dzangu vana musoro pangu ngoma iri kurira pangu pangu mototonga kumba kwenyu musaite unge dzvinyu ndinokutorerai upenyu staira risinenyu wanchegunduru chemapatani avo vana vasatani ndruga yakuti dzengengochani vada kundi bata nakaklani tangisa vahwani pano vanopa manyapani mugambo wanzi weutani gosti yandipa bhopochani rova ritimu maminetsi ndenge ndichitaura mapoinzi ava ndavatyora majoinzi vari kuimbira makoinzi vari kuimbira mahara